Amaya mujuru au vaimbo vemtevedzirwe mutungamiri wenyika uye Zanu PF Robert Mugabe vasati vadzingwa muhurumende nemuzanu PF nekuzoumba bato ravo vanoti hazvina maturo zviri kuitwa nehurumende zvekuti vanoshamwaridzana chete nyika dzekumabvazuva vachisiya dzimwe dzekumadokero dzinokwanisa kuvayamura. Amai mujuru vakataura mashoko aya munandare yesakubva kuno kwamutare nemuswe mugovera kumomho yevatsigiri vavo pamusangano wavo wekutanga mudunhu reManicaland kubva pawakaumba Zimbabwe People First.
Tichatarisa kwese mativi ese, toti chinonakira isu veZimbabwe panyika iyi ndechipi. Tinozviwana, kana tazviwana ndozvatinonangana nazvo. Kana pasina zvatinotsvaka, kuwadire kushoropodza, unongosiya zvakadaro. Nokuti mumwe musi uchazowana pakunyuka chaunoda, unonyara kuzoti gogogoi futi. Kungosiya. Zvino zvekuti unobvira kuamba ngekuamba nakutaura pachimanyika ndozvimwe zvatisvitsa patira.
Amai mujuru vanoti sebato reZimbabwe People First vacharingaringa kwose kuedza kunyukura nyika mumatope mairi kana vava hurumende iri kutonga.
Hauchina zvekuti paya pandamboenda paya zvino hazvisi kufamba zvakanaka. People First inoti isu we are going to look everywhere. Kuti tione kuti ndezvipi zvichaita kuti Zimbabwe ipe vanhu vayo hope, ipe vanhu vayo transformation yatiri kutsvaka. Iye zvino ndaimbotaurira vamwe kuti munoziva, kana uri head of state, kuti ndaakutanga rwendo rwangu pano rwokuenda kuMozambique, unotanga wafunga kuti ndiri kungonotandara chete here, kana kuti ndiri kufanira kuya nekaputu kandinenge ndakasungirira vazukuru muchiuno.
Mutungamiriri weZimbabwe People First vakatsoropodzawo kuita kweZanu PF kwekurova uye kushungurudza vanhu vanenge vachiratidzira nekuda kwekoma kwaita upenyu munyika.
Vanhu vari kubvunza kuti saka tinosvika kupi. Tingotipindura iwe, isiwe People First ndopatiri kuti zvekurwa kwete. Vana vari kubvunza vapindurei. Hamupindure mana nokuroma. Nyika yedu ino iyi yakasikwa zvakanaka. Vazhinji mapostori, ndingatende ndakanganwa kutenda mufundisi wedu ativhurira pano. Ndivo vanogara vakaverenga Bhaibheri. Kana mwana akakumbira kuti ndine nzara, onge nomunongera ndove mombe, unotomutsvagira chekudya kuti agute. Saka imi muri kuti tine nzara baba, tine nzara, ko zvakati zvakafamba sei? Munopindurawo zvakanaka.
Amai mujuru vanoti hurumende yeZanu PF inotungamirirwa navamugabe haina hwaro hwakajeka maringe nekufambiswa nemazvo nyaya dzekurima. Vanoti varimi vazhinji vari kuyaura kunyange vainge vakarima zvakanaka nekuda kwekusabhadharwa mari dzavo nemapazi ehurumende avanenge vatengesera zvirimwa.
Dambudziko ririmo ndiroro rekuti hatina agricultural policy yakanaka munyika muno. Vanhu vaneta. Vanorimirei, ndikarima, chikafu chacho ndoenda kunotengesa, makore nemakore, hakuna mari inouya kubva GMB. Saka ndinorimirei. Iye zvino chibage chakamira kurimwa, kotoni yakamira kurimwa, vanorima fodya ichachomirazve kurimwa, nokuti maitirwo azvo ese ari kuratidza kuti kwatiri kuenda uko kune jira dema, hakuna jira jena uko.
Mutungamiriri weZimbabwe People First akati makambani mazhinji emamutare aipa vazhinji mabasa ainge akavhara nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa neutungamiriri hwavamugabe. Vanoti panguva yavo vaisaona nezvemapazi ehurumende akaondomoka asi mamwe asinei nemamiriro ezvinhu pari zvino. amai mujuru vakakurudzira vamugabe kuti vasiye chigaro vadaidzire dzimwe sarudzo patsva sezvo varemerwa uye kukundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vakati vamugabe chete ndivo vane mhindiro panyaya yekutsakatika kwakaita mangoda ekwachiyadzwa anokosha mabhiriyoni 15 emadhora sezvo vange vari ivo vari panyanga panguva yekusainirwa kwemakambani aya achera. Vakakurudzira kupedzwa kwehuori muhurumende uye kuti vakuru vose vanobatwa nemhosva iyi vatongwe zvine jekerere pasina zvekutarisa kuti apara mhosva ndiani. Amai mujuru vakange vari kwamutare neutungamiriri hwebato ravo vazhinji vacho vaimbove makurukota ehurumende yeZANU-PF vanosanganisira varugare gumbo vadidimas mutasa vadzikamai mavhaire ambasada John Shumba Mvundura nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Musa Rame Makara.